Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechina kurume 29, 2018. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tandonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nyanzvi dzozeya kugona pamwe nokutadza kwehurumende paurongwa hwayo hwekudzivirira kuburitswa kwemari zviri pamutemo kana kuti externalization of funds. Veruzhinji vanoti hurumende haifanire kutora mutoro wezvikwereti zvemakambani anenge akundikana. Mutungamiri weMDCT Vanelson Chamisa vanopinda muvanhu munzvimbo dzavanogara vachivaudza urongwa hwehurumende yavachavaka kana vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vana muzvina bhizinesi vari kushora zvikuru hurumende nokubudisa mazita evanhu nemakambani anonzi akabudisa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo, vachiti hurumende haina kuita tsakadziro yakakwana sezvo vamwe vane mazita akabudiswa vasina mhosva dzavakapara. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano wakokerwa neZimbabwe National Chamber of Commerce nhasi muHarare. Vamwe vemabhizimusi vachiti vakasvibiswa masavo zvakanyanya nehurumende, izvo zvokanganisa mabhizimusi avo. Mukuru weGlobal Solar LED Bulbs vaJeffrey Rugare vati vakatoshamiswa uchiona kambani yavo yakanyorwa pavanhu vanonzi vakabuditsa mari, asi ivo vachizvichenura panyaya iyi.
Global Solar haina kubudisa mari zvinorambidzwa pamutemo wenyika, asi Global Solar ikambani yakatovhura mabasa muna January. Takavhura kamba yekugadzira maLED bulbs nemaLED tubes, asi nyaya yakangoitika yanga iri nyaya yekuti pane mapepa anotarisirwa kunzi anga achitsvetwa kumabhengi anozoita kuti chite inonzi acquittal. Asi nekuti takaita dambudziko nezimura system muna December nemuna January yainonotsa mapepa aya kuti abude. Saka mapepa edu akanono kwa kubuda kuti timawane. Pataka zumawana, ndipo list payanga yato buda. Asi andoda kutaura, deche kuti even mema bengi redu ratino, benga na rovano ziziva, kuti atina kubudisa mari, zinurambizwa. Asi isuse kambani, tukutu gadira mabasa, kuti vaname Zimbabwe, wakwanse kwa na mabasa ayo, arukuramba chitauru wana president kuti jobs.
Varugare vaudza musangano uyu kuti chinonyanya varwadza ndechekuti zvakasvibisa kambani yavo, kunyange hazvo vachiti hazvina chokwadi mukati. Mukuru weZNCC vaChristopher Mugaga vatiwo shuviro yavo ndeyekuti zvabuda mumusangano wavaita zvisvike kumutungamiriri wenyika kuti azive kuti vamwe vari kupomerwa kubudisa mari zvisiri pamutemo vakachena panyaya idzi.
Nhasi hurukuru yaita yabuda pachena kuti aiwa hapana kunge paitwa yatinga tsvakirizo kana research yakakwana mushure mokunge vanhu vataura nezvelist ende zvinoshungurudza zvikuru. Fungidzire redu ndeyekungoti musangano weZimbabwe National Chamber of Commerce waitika nhasi, musangano uchakwanisaiwo kuti zvataurwa nhasi zvisvike kumutungamiri wenyika, vazive kuti list yavakawana inoda kutogadziriswa kucheniswa zvikuru vasati vatombotanga kana kutora matanho, sezvo tatichingozonyaya kuti matanho achatorwa kana vanhu varamba kuzozvifamba.
Vamugaga vatiwo mabhizimusi ari kunyunyutawo zvikuru achiti hurumende inenge iri kukoshesa mabhizimusi ekunze ichitsikirira vemabhizimusi emuZimbabwe. Mutevedzeri wegurukota anoona nezvemari vatevenzi mukupe vati hurumende yakaita zvayaifunga kuti ndozvingabatsira nyika.
Chiri kufanira kungoitika ndechekuti vanhu vakanyorwa vaya vakadomwa ngavaende vanotaurirana nemabhanga avo kuti kana vari vachivanhu vanofanira kuzvichenura vozvichenura. Kana iri nyaya yekuti zvinhu zvawainzi uri kupomerwa kuti hauna kuunza munyika wamari hauna kuunza munyika wakaiunza unoubudisa mapepa ekurakidza kuti wakazviita. Kana iri chokwadi kuti shuwa 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 wakapara mhosva, then enda unotaurirana nemakurukota woita senyaya yako yogadziriswa nyika yofambira mberi. Isusu hatisi kuda kuvhara mabhizimusi, hatisi kuda kuti vanhu vaende majeri, but vanhu vezimbabwe varikungoti mari yedu yezimbabwe ngaidzoke kupi, ngaidzoke muZimbabwe. Ndo chete zvatiri kuda.
Vachipindura kunyaya iri kupomerwa hurumende yavamunangagwa yekuti vanhu vakabudisa mari zhinji uye vachizivikanwa munyaya dzezvematongerwo enyika havana kunyorwa mazita avo, vamukupe vati vanhu vane ruzivo nezvevamwe vakabudisa mari ngavazivise utungamiriri pamwe nemapurisa.
Kana munhu ane umbo yekuti kune vakuru vakadaro, endai kumapurisa totoende huyai kwatiri isusu kureserve bank nekuministri moya neumbowo kuti kuna nhingi uyu waanotoziva kuti akaburitsa mari. Ende ndosaka muchiona kune whistle blowers fund yekuti ukatouya nenyaya dzakadaro tinotokupawo mugove wako, saka tinototsvaga nyaya dzakadaro.
Kwetari nemukurumbira munyika vatendai biti vatiwo mutemo yenyika haina kugadziriswa zvakakwana kuti ubate vanobudisa mari uye vakakurudzira kuti kunyatsonyorwa mutemo unobata vanobudisa mari.
Mutemo watinawo hauna kunyatsogadzirwa mushe kuti ubate nyaya dzeexternalization, nokuti externalization zvinongoreva kuti waburitsa mari yekunze kwedzimwe nyika isingatenge munomu, but maus dollar akutenga munomu is no longer external currency. Whereas pakaitwa mutemo wa1996 waingofokasa kuti nezimbabwen dollar tine us dollar, hatisina zimbabwen dollar, so that means mari yekunze ndo yatoo mari yemunomu, so you can't externalize iyo mari yacho yemunomu. Saka ngatichinyatsogadzirai kuti tinorevei kana tichi tiri kuita externalization. Chechitu, tanyanyobata Zimbabwe maillicit financial flows senge ma$15 billion emadiamonds akaburitswa yayo, so ngatiitei mutemo unodzira nemaillicit financial flows.
Vemabhizimusi vatiwo hapana tsananguro yakazara inoratidza kuti chinonzi externalization yemari chii uye chii chinonzi nehurumende illicit financial flows. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Veruzhinji vanoti hurumende haifanire kuita tsika yokupa veruzhinji mutoro nekuvatakudza zvikweredi zvemakambani ehurumende. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano wekunzwa mafungiro everuzhinji pamusoro peZimbabwe Iron and Steel Company Debt Assumption Bill waitwa nhasi muvulawayo nekomiti yeparamende inoona nezvekushandiswa kwemari. Kana bhiri iri rikaitwa mutemo, zvinoreva kuti hurumende ndiyo ichange yave kubhadhara chikwereti chinosvika ma$500 million emadhora chine kambani yeZisco kumakambani akasiyana-siyana kusanganisira vashandi. Mumwe mugari wemuvulawayo vapakamani moyo vati havafari kuti hurumende itore chikwereti ichi, vachitiwo pane zvimwe zvakawanda zvakakosha zvinofanirwa kubhadharwa nehurumende kusanganisira kuve nemishonga muzvipatara uye kubhadharira nherera mari yechikoro.
Hatide kuti tibhadhare mari because mari ichabva pamataxes etu, saka isusu hatide. Pane vanhu vari kurarama neutachiwana hweSIV. Vanhu ava vanoda access to treatment. Manurses ari mustrike, madoctors ari mustrike. They want salary which can sustain them. But when it comes to our government, all they want to do is to put debts into our taxes. Tine burden iyoyo sevanhu. And now, takutotora imwe burden, takutoiisa pamusoro pavo kuti ngavave neimwe burden yekubhadhara debt isiri yavo.
Mumwe wemugari uyo angozvidoma nezita rekuti Florence ati kunyange hazvo zvakakosha kuti maindastri munyika amutsurudzwe, hurumende haifanirwe kungotora chikwereti chakadaro pasina kuitwa ongororo yakakwana yekuti kambani yeZisco yakaita chikwereti ichi sei. Mumiriri weBinga North mudare reparamende variwo nhengo yekomiti yezvemari vaPrince Swanda vaudza Studio 7 kuti vanhu vakawanda kune dzimwe nzvimbo dzavaenda munyika vane maonero mamwe chete ekuti hurumende haifanirwe kuve iyo inobhadhara zvikwereti zvema kambani hurumende. Vaswa ndavati wanu wakawanda, vano yukanyaya Reserve Bank Debt Assumption Act, apo wanu waka tutumwa ninyaya kuti hurumende ibadare chikwere chichi RBZ, icho banga iliraiwe raita, richitenga midziyo yakasiyana siyana yekurimisa, iyo yakapiwa vamwe wakuru wakuru mu hurumende.
We sympathize nevashandi, we sympathize nema business people bakarasikirwa mari yavo nokuda kwekuda kwezvisco failure. Asi bamwe vari kuti ivo chakatanga ndo chakachenjedza. Ku RBZ debt assumption bill takaona vanhu vaiva nema combined harvesters 88, matractor 10-10, chikwereti chakaitwa ne RBZ chikwereti chaitozikanwa kuti vakatora ndana ningina ningina ningi. Asi government haina kuzviona zvakakosha kuti vanhu ivavo ngava badhare zvikwereti izvozvo. Government yakatora mutoro iwoyo kamuti ngauende kuma taxpayers. Saka vanhu vari kuti taneta nokuti tiregerere masenior politicians achitora zvinhu zvehurumende muzita rehurumende, vobva ipapo voti ngati badhare mitero.
Vatapiwa manyangadze, avo vanoshanda ne National Employment Council for the Engineering, Iron and Steel Industry, vati vashandi vekambani yeZisco vanofanirwa kubhadharwa mari dzavo dzemihoro dziri kukambani iyi, zvisinei kuti bhiri iri rapasa here muparamende kana kuti kwete.
Vashandi vanofanira kupiwa mari yavo zvisinei nokuti bhiri rapasa here kana kuti rafeira. Nokuti in the event yokuti bhiri iri rafera kuva mutemo weparamende, zvinoreva kuti vashandi havachawani mari yavo. Asi mutemo wagara uripo, mutemo wevashandi watinowana muLabor Act unoti izvo, vashandi vanofanira kuwana mari yavo apo nguva yavo yokuwana mari ichinge yakwana. Saka vashandi ngavapihwe mari dzavo zvisinei nebhiri rinoda kupaswa.
Sachigaro wekomiti yeparamende yezvemari vaDavid Chapfika vati ZISCO ikambani yakakoshera nyika zvikuru, ndosaka hurumende iri kudakita danho rekutora chikwereti chekambani iyi senzira yekuedza kuimutsurudza. ZISCO ndeimwe yemakambani makuru aive munyika asi yakawira pasi nepamusana pekutadza kuronga kwevakuru vakuru vekambani uyewo kupindira kwehurumende. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa nezviro vakaparura urongwa hwekusangana nevatsigiri vavo munzvimbo dzavanogara, vachivimbisa veruzhinji kuti makambani mazhinji akavharwa achavhurwa kana vachinge vapinda muutongi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashaura nevatsigiri vavo paGlenora Community Hall muHarare neZuro Manheru vachamisa vakati vachagara vachiita misangano neveruzhinji munzvimbo dzavanogara. Vakavimbisa vanhu vakanga vari pamusangano uyu kuti mabasa vachaita ekusarudza kana vachinge vakunda musarudzo dzegore rino. Vachamisa vakati makambani ose akavharwa achavhurwa kana vangopinda muutongi, kuti veruzhinji vasina mabasa vawane chouviri. Vaiti sebato vane shamwari dzakawanda kunze kwenyika dziri kuda kuzosima mari munyika.
Nyaya yatiri kuita muna 2018 muno ndeyekuunza Zimbabwe itsva. Zimbabwe tsaru takaiona tikaizwisisa ikatizwisisa. Bati yatakuenda ndoda kuudzai isu makii ekuvhura indastri tinawo. Tiri mubishi vana Macron ndozero reduka. Kungofona kuti Macron mwana wamai. Ngatibate nyika kaipa mbembere.
Vachamisa vakatiwo dambudziko rekushayikwa kwemari mumabhanga rinopera chete kana pave nevatungamiriri vakavimbika. Vachamisa vakati mari yemhando yemabond notes ichasendekwa parutivi.
We don't have a cash crisis in this country. We have a leadership crisis. We have a trust crisis. We have a confidence crisis. Wanti vanhu vane confidence yekuti mari yedu hatisi kuchengetesa mazai kumhungu. Wanti vanhu vaziva kuti mari yedu hakusi kuchengetesa kati nyaya yembeva zvedu zvatinazvo. Mari inotanga kupinda mumabhengi. Asi tinofanira kutanga tagadzirisa nyaya iyoyo kuitira kuti vanhu vagare vachienda kumabhengi, nokuti dura renyika rikagara rinenge rine makonzo hakuna anopeta nzungu imomo.
Kunyange hazvo vamwe vachiti zviri kuvimbiswa navachamisa ndezvemugodzi matsuro imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano rediaspora vote campaign muzvare Johana Mamombe vanoti chinodiwa utungamiriri hunenge huchiziva zvauri kuita kwete kungotaura chete.
Hongu, vachamisa kasike kutanga kuti vachamisa vapinda muhurumende. Takambozviona kuti vachamisa vakanga vari muhurumende kubva muna 2000 and vachamisa vakanga vari minister weICT and vakadhilipa and so ndozvinhu zvatinofanira kuziva kuti hachisi chinhu chekutanga o munhu angonyuka kungoti aiwa chamisa ndiani. Chamisa munhu akambopinda mugovernment ende munhu akakwanisa kutsinira ende nekusvitsa zvinhu zvaakanga akapromisa. So ndozvatiri kutaura ichi even now zvinhu zvaari kutaura sezvinhu zvisingaachivhike.
Vachamisa vakati havasi kuzopinda musarudzo pasina kuvandudzwa mitemo inobata sarudzo uye vasingazivi kuti mapepa ekuvhotesa achange achidhindwa kupi uye nani. Zvichakadai mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati sarudzo dzegore rino dzichaitwa zviri pachena kunyange hazvo MDC ichiti nguva iri kupera pasina chatichaitwa kugadzirisa zvinodiwa kuti sarudzo dzakachena dziitwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Hurumende haikwanise kushandisa chibvumirano chayo cheextradition treaty icho yakanyorerana neAmerica muna 1997. Richipa mutongo waro panyaya yakakwidzwa kudare iri nemagweta ari kumirira Andrew Tashanduka Bere uyo akasungwa nemapurisa kuchiredzi nechinangwa chekuti adzoserwe kuAmerica uko akatiza mushure mokuwanikwa aine mhosva yekuba mari yemitero inodarika mamiriyoni manomwe emadhora. Mutongi wedare iri vaJustice David Mangota nezuro vakati hapana mutemo weparamende unotsigira chibvumirano chiripo pakati peAmerica neZimbabwe nokudaro musungwa haaendeswe kuAmerica. Izvi zvinoreva kuti Bere anofanirwa kubviswa muusungwa. America yanga ichidawo zvekare kuti vamwe vaviri kupomerwa mhosva naBere, Julius Marimbire naChris Marimbire, vasungwe uye kuti vadzoserwe kuAmerica uko vakapara mhosva. Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvemutemo vatendai biti kuti tinzwe maonero avo panyaya iyi.
Yes, chekutanga ngatitange ine Zimbabwe's Extradition Act. So section 35 subsection 3 subsection A ye Zimbabwe Constitution inotaura kuti kana uri citizen uri entitled to the protection of the state. Hurumende yeZimbabwe haigone kutora citizen yayo muzvari wayo ichimuendesa kuSouth Africa kana kuti kuAmerica. Ikadaro inenge yatotadza obligation yayo iri pa constitution. Saka nyika dzese dzinoprotecta macitizen adzo, nyika dzese dzinotenda kuhondo to protect macitizen adzo. However, pakudyidzana kwenyika, nyika dzakazoona kuti izvo munhu anogara anogona kupara mhosva kune imwe nyika otizira kunyika yake. Apara mhosva yemuZimbabwe meyaana mhosva, and because muZimbabwe hatina mutemo wekuti ukapara mhosva kune imwe nyika automatically wapara mhosva kuno, zvoreva kuti munhu uye afree.
Mutemo wacho wakasainiranwa pakati peAmerica neZimbabwe muna 1999, asi pane zvaifanira kuzoitwa kuti ugone kushandiswa nhasi zvisina kuitwa. Zvii zvaifanira kuzoitwa izvozvo?
Parliament ino ratify ma treaty. Treaty ya inenge yasemwa nehurumende neimwe hurumende inofanira kuiswa before parliament. Zvinhu ndo zvaifanira kunge zvakaitwa izvizvi.
Kune mamwe here matreaty aripo pakati peZimbabwe nedzimwewo nyika kunze kweAmerica ari kutoshandawo muZimbabwe iko zvino?
Tine matreaty akatowanda ari kushanda muZimbabwe ataka ratifaya. Ndotanga international treaties ndisandauya kuma bilateral agreements. Tine mutemo, for instance, unonzi CEDAW, Convention on the Protection protection of women against discrimination against women. Tinem temo, for instance, wakafana ne Cipre. Mitemo irukuto senza kudara yaka ratify wa muno Mzimbabwe. Mishoma nene ma international conventions asata ratify. For instance, urumende yi yanga ichiramba ku ratify the convention against torture. And urumende irukuramba ku ratify the Rome Treaty. The Rome Treaty ino establish at the International Criminal Court ICC.
Avo vange vari Gwetani na Mukurumbira vatendai biti vachitaura vari parunare vari muHarare na Evans Zininga we Studio 7. Mutongi wedare repamsoro soro Justice Elizabeth Gwaunza nazi vatoreswa miko nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yekuva mutevedzeri wemukuru wevatongi kana kuti Deputy Chief Justice. Amai Gwaunza vakadomwa nemutungamiri wenyika mushure mekunge bumbiro remutemo ravandudzwa muna gunyana gore rapera kuti rivape masimba ekudoma vatongi vematare. Pakavandudzwa bumbiro remutemo muna 2013, mutungamiri wenyika aidoma vatongi achishanda neJudiciary Services Commission uye vatongi vacho vachibvunzwawo neveruzhinji nezvebasa iri. Amai Gwaunza vakadomwa kuva mutongi wedare repamusoro muna 1998 vakazoitwa mutongi wedare repamusoro soro muna 2002. Amai Gwaunza vakambotungamira vosangano reZimbabwe Association of Women Judges.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reAmnesty International riri kupomera Saudi Arabia mhosva yekushandisa ukasha pakushambadza senzira yekuzvichenura pachimiro chayo munyika dzekuchora kwedzore dzevanhu munyika iyi. Nevanji weSaudi Arabia Mohammed bin Salman vari pakati perwendo rwemasvondo matatu vachipinda mumatunhu emuAmerica umo vakasangana nemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump. Rwendo rwavo rwakanangana nekusimbaradza ukama hweSaudi Arabia neAmerica. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti pane mapato anodarika zana nemasere akazivisa kuti anoda kukukidza musarudzo dzegore rino. Huwandu uhu huri kukatamadza vanhu vakawanda pachitariswa huwandu hwevanhu vari munyika. Vamwe vanoti mutemo wenyika unofanira kuvandudzwa kuitira kuti ZEC ipiwe masimba ekupepeta mapepa emapato ose poregadzwa kungoitwa gumba zvose. Asi vamwe vanoti ikodzero dzevanhu veZimbabwe kuumba mapato kana vachida kukwidza musarudzo nekuti ndizvo zvakarwirwa hondo yerusununguko. Mukuze yanya ii Blessing Zulu we Studio 7 abata mtauriri webato re National Constitutional Assembly wa Madok Chivasa uye nengo ye ZANPF inomiriri la mazowe South mdarere paramende varuze mkevezeri we mnyori we mtemo ye ZANPF wa Fortune Chasi totanga no kunzwa kubwa kuna wa Chasi.
Kasha mazere nchi zavita onge mwono haribu kurenda kuzeki oti nge pati takuna onge pane fungwa kutu wanivazo otanga mari kuda ku political parties ex mari zinopiwa ma political parties kuregister ma pati nge zakanaka ni msipano ongororu wa utipane threshold ere uti pati echo kwa dere kana uti ipati mwono anarungo ti mbili pati
vachi wasa mwono senyae
kanyae kuwanda kwe ma political parties apana chaka shata ipapo nekuti kana munhu akatane political party chakakosha ndechekuti unozoenda kusarudza vanhu vobva vakuvhotera kana kusakuvhotera saka zvekuti munhu apfuma political party ndofunga kuti ndowirana nawo asi kuti mapati mazhinji arikutaurwa nezvawaya kungotaura zvekuti pamwe vazhinji vacho patozotoenda kunominatini kwaka nemamwe mapati anongwasangana kutozotadza kana kusudza macandidates mumaconstituencies ari 210 saka chakangokosha ndechekuti munhu anenge ane kodzero yekuti atange political party yake asi zvakakoshawo ndezvekuti political party inofanira kunge ine vatsigiri.
Honorable Chasi, haisi kodzero yemunhu kuumba hake bato kana achida, handizvo here zvakarwirwa nyika?
Kuti munhu afome party
hongu.
Aiwa, ikodzero and constitution yedu inotarisa izvozvo kuti mapati ndiyo demokrasi yacho bati hatingati munhu mumwe chete zvake ipati nokuti nyangwe mukatarisa wemimi mapati waya azongonyuka ipapa taakuenda kumaelections mapati atinoziva asvike kana 5 asi zvinoti ane over 100 tenge taakubvunza wokuti chazoitika chii kuti mapati azongonyuka awande kudaro.
Vachivasa, vamwe vanotiwo MCA ipada rinenge bato duku madi kubatana nevamwe.
Isusu se MCA zvokubatana nemamwe mapati ariko maoppositions tinozvida zvikuru inyaya yekungoti hakuna mamwe oppositions ane pfungwa sedzedu mungarangarira kuti isusu tiri kuti bumbiro remutemo riripo idza rakatata saka mukatarisa maoppositions mazhinji ariko vamwe vacho ndo vakatonyora bumbiro rachero saka isu tichikutotsvaga tototi kana pane anenge anzwa kuti pane political party weoppositions iri kutaura zvekuti panodiwa bumbiro rimwe romutemo riripo kakuru kuti pamwe mebhi tingatozopesana nemunhu yeye mukatotitaurira zvingatifadza zvikuru totsvaga kuti ndiani atingaita koalition naye pari zvino hapasati pava nemunhu akadaro kana political party yakadaro.
Honorable Chasi, semaonero enyu dambudziko iri kana riri dambudziko ringagadziriswa sei?
Maonero angu ndeyekuti mapolitical parties anenge achifanira kuti aregistre nekuti apa tikuona kuti zeki tiri kungowanzirwa basa rekungoregista atingangoti mapati quotation marks nekuti hapana chaicho chaicho zvaanenge achiita so ndiri kuona kuti pakaiswa mutemo wekuti mapati ange achiregistwa paanoregistwa mapati wayo oonekwa kunzi vari kushanda kupi kwacho membership yavo iri kupi vokwanisa kunge vachiratidza registra wemapatis kuti tiri kushanda kwakati tine membership yakati.
Vachivasa, munoona here zviri kutaurwa navachasi zvichishanda zvekuti mapato onyoreswa oratidzawo kuti ane uwandu hwakaita sei?
Ndingangodzokera papfungwa yakachitaura yekuti vazhinji vacho ava vanofunga kuti zviri nyore. Isusu seNCA takatangwa muna 2013 taiparticipeta mabielections esamaiona chiparticipeta yaya tinotoziva kuti zvinhu izvozvo hazvisi nyore sezvinofungwa nevanhu ivavo vanga vatozozvionera vega sematauro andangachita kuti vamwe vazhinji vacho havatozivi kuti maconstituency 210 hatitaurane zvavo ukati wabvunza kuti ka uchaenda kumbire unofamba sei kuti usvikeko kana uchaenda kumwe nezvinosvika sei vanogena vasingatombonzwisisi izvozvezvo saka zvekutomboti kwanzwa nevanhu here tinenge tii pamwe nebhi kwekutoda kutoonyesera munhu asi kutoti mutungamiri wepolitical party anoziva here maconstituency acho ese ari 210 vashomo anenge achiziva izvozvo saka ndonga tisarudzi ndodzozongotibatsira kuti vanhu vasarudzi vachikwanisa kunge vachipedza nyaya iyoyo mapolitical party anenge azobudawo ane manhambawo anenge achionekera ndiwo anenge achionekwa kuti ndo mapolitical party ari serious vanhu ndo vangatopedza dambudziko iroro.
Mutauriri webato reNCA vaMadhok Chivasa vachitaura vari parunhare manzwa zvekare kubva kuna vaFortune Chasi nengo yeZANPF inomirira mazowe South mudare reparamende vachitaura vari parunhare kubhindura muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Muchirongwa che Women's Round Table na 8 PM chirikutarisa zvakwaniswa kuitwa nemadzimai mumwedzi wakurume. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nyanzvi dzozeya kugona pamwe nekutadza kwehurumende paurongwa hwayo hwekudzivirira kuburitswa kwemari zvisiri pamutemo kana kuti externalization of funds. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwana. Anokuenekai nemufaro, ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA.